Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 1 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende. Zimbabwe inorangarira vanhu vakafa mumhirizhonga yakaitika gore rapera. America inoisa pazvirango retired Major General Anselm Namo Sanyatwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende hwemabhiriyoni 10 nemazana masere emamiriyoni emadhora, izvo zvichaita kuti hurumende ishandise mabhiriyoni 10 nemasere nechidimbu. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vamutuli vatura bhajeti ravo kunhengo dzeZANPF chete mushure mekunge nhengo dzeMDC dzaramba kupinda mudare dzichiti hadzitori vamunangagwa semutungamiri wenyika. Vamunangagwa vange vari mudare nhasi. Vamutuli vati bhajeti ravo rine zvinangwa zvinosanganisira kusimudzira maindastry, kuwanisa vanhu chikafu chakakwana, kutsigira zvirongwa zvekurima, kubata vashandi vehurumende navana soro jena zvakanaka, pamwe nekuchengetedza vanotambura. Vati nekuda kwaizvozvo mari inotambura mbira vashandi vehurumende ichawedzerwa mubhajeti iri kubva pamabhiriyoni mana kusvika pamabhiriyoni matanhatu emaRTGS. Vamutuli vatiwo senzira yekurerutsira mushandi pakuoma kwaita zvinhu, hurumende yave kuzotanga kubata mutero pamunhu anotambira mazana manomwe nemakumi mashanu emadhora emaRTGS.
In order to cushion taxpayers against bracket creep,
kuti tirerutsire mushandi nekuti akwanise kutenga, ndave kukwidza mari yemihoro inobatirwa mutero kubva pa$350 kusvika pa$750.
Vatiwo hurumende inoda kusimbisa mabasa emhando dzemoto nekuona kuti nyika yava nemagetsi akakwana, nekudaro vapa mvumo kuzesa kuti ikwidze mutengo wemagetsi.
Tengo yemagetsi muzimba uchakwira kubva pa$0.986 per kilowatt hour, rinova senti rimwe rekuAmerica, kusvika pa$0.27 dzemari yemuno, anova masensi matatu emari yekuAmerica, uye mutengo uyu uchiri pasi.
Vatiwo zesa inobvumidzwa kubhadharisa makambani nevaya vanowana mari dzekunze kuitira kuti vabhadhare magetsi nemadhora ekuAmerica. Vatiwo hurumende iri kubatsira vanotambura mumadhorobha nemaruwa nechikafu nezvimwe, pamwewo nekuvapa zvekufambisa zvakachipa. Vancuve vatiwo mutemo unopa masimba eupfumi kuvatema, uyo waisungira kuti vekunze vanoda kusima mari muzvicherwa zveplatinum nemangoda vape zvikamu makumi mashanu nechimwe kuvanhu vemuno uchabviswa, uye vekunze ava vanotaura nevemuno kuti vopanana zvikamu zvakawanda sei.
Mutemo weIndigenization and Economic Empowerment Act wave kubviswa uchitsiviwa neEconomic Empowerment Act inoenderana nedingindira rekuti Zimbabwe is open for business.
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuwana rubatsiro rwemari inodarika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora kubva kune dzimwe nyika nemasangano anopa rubatsiro. Zvichakadai, vamwe vatiwo vemakambani embozhanhare anoita zvekutumira nekutambira mari vave kuzobhadharawo mutero intermediated money transfer tax vachiti ndivo varikuita basa rekuchinja mari pamusika mutema vanongora nyaya dzeupfumi vapersistence kwanyanya vaudza Studio 7 kuti budget ravanwe rakanaka chose asi rango ipapa kuti hurumende ichashandisa mari yakawanda kudarika yaichawana
kuzondopera kwarugore tinenge tatoshandisa yakawanda mabhiriyoni kuda 18 asi ichipinda muhome tichitarisa 14 taita zvokudzokera kumashure kuya nekuti pane zvigozhero zviri pamberi saka apa zvinongotaridza zvoga kuti hongu vamutuli vari kushanda zvakanyanya asi vakadengedzera matambudziko ekumashure enyika
zvichakadai nhengo dzeMDC hadzina kupinda mudare dzichiti dzange dzichirangarira vanhu vakapfurwa vakafane masoja musi wa 1 nyamavhuvhu gore rapfuura uyewo hadziremekedze vamunangagwa semutungamiri wenyika mutauri wenational assembly advocate Jacob Mudenda vashora zvaitwa neMDC vachiti vamunangagwa ndiye mutungamiri wezimbabwe uye izvi zvakatotambirwa nemasangano akaita seUnited Nations neAfrican Union vapa mutongo wekuti nhengo dzeMDC dzisapiwe mari yadzo yadzinowana padzinouya kuparamenda Mende zvara nhasi nekuda kwezvadzaita asi mukuru wenhengo dzeMDC muparamende muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti vachapikisa mutongo wava mudenda
isusu sematungamiriri veMDC hatina kuvinga mari muparamende tauya kuzomirira kodzero dzevana vomuZimbabwe vari kutambudzwa nezanupf iri kudla mari ichiba ichishungurudza vana vemuZimbabwe haisi nyaya yemari yatavinga muparamende toda kumirira kodzero dzevana
Nengo dzeparamende dzichaziya budget iri dzisati dzaripasisa svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hurumende yeAmerica nhasi yatemera zvirango zvekufamba retired major general Anselm Namo Sanyatwe nemudzimai wavo amai Chido Machona Sanyatwe vane venhengo yeparamende inomirira nyanga North mudare reparamende. Major general Sanyatwe ndovaitungamira mauto anochengetedza mutungamiri wenyika kana kuti presidential guard uye vakapomerwa mhosva yekutungamira mauto akapomerwa mhosva yekupfuura vanhu vairatidzira nevaizvifambira zvavo muHarare musi wa 1 nyamavhuvhu gore rapera. Vairatidzira vanoti vaisafara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaironga tsoro yekubira sarudzo. Vasanyatwe vakasarudzwa nevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vatungamire Presidential Guard muna 2005 vachitora basa kubva kuna Brigadier General Armstrong Gunda. Muna 2017 mauta avaitungamira ndo akatungamirawo zvakanyanya kupidigurwa kwehurumende yavamugabe. Vachipa uchapupu kukomiti yaitungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKgalema Mohlande kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu, vasanyatwe vakaedza kunakurira nyoka menyu kune vanopikisa vachiti mamwe mabara ainge asina kubva kumauta avaitungamira. Asi vanopikisa vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Gore rino vamunangagwa vakadoma vasanyatwe kuti vave mumiriri weZimbabwe kuTanzania. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Isu sehurumende yeZimbabwe chinoti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chinokodzera kuiswa pamasanction neipi nyika zvayo zvisina kuenda nokuUnited Nations. Zvavanyora muchinyorwa chavo tazviona. Asi tinoti isusu sehurumende tiri kuita zvese zvatinoikwanisa kuti tiite kuti zviitiko zvakaitika musi wa 1 August nezvakaitika muna January zvipfuure maererano nezano rakapiwa necommission yakaiswa navamunangagwa ye Mohlande Commission. Mohlande Commission payakaiswa navamunangagwa hatina kunge taudzwa nanhingi kana nanhingi kuti tidaro, asi vamunangagwa neuchenjeri hwavo neutungamiriri hwavo ndo vakasarudza kuti ndo zvandaakuita izvi. Zvinoreva izvo kuti marecommendations akaitwa naiwayo vakamagamuchira.
Asika vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vamangwana vari kuti vakatoona sekuti vasanyatwe ava vaipomerwawo mhosva nevamwe yekutungamira mauto musi uyu vakatokwidziridzwa vachiitwa miriri weZimbabwe kuTanzania, nekudaro zvikuratidza kuti hapana matano akatorwa takatarisana nayo.
Vasanyatwe havachatungamiriri mauto, ndochi chakakosha ichocho. Asi kana tatati vatanosanyatswe nyaya iripo chaiyo ndekuti vasanyatswe ngavasafidza mhuri yavo, ngavafe nezhara, vasanyatswe ngavasana rimwe basa. Iyo zvimwe zvinhamiri zvakasiyana nezvinhano zvatiri. Zvinhano zvatiri zvanarizvo zvokuti vanhu vanga vari apa vanogona kubvapo kuti kuti zviitiko izvi zvisaitika kechipiri. Ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti icho vasanyatswa vana kuwandirwa mhosva, vasanyatswa vanopomerwa mhosva. Kubva kuAmerica, kungava kuBritain, kana kungava kupi zvako muEurope kana muAfrica, kupomerwa handi kubatwa nemhosva. Unofanira kutanga wachuchiswa wobatwa nemhosva. Saka havana conviction vasanyatswa.
Munyori mubatsire zvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi avati zviri kuitika zvinoratidza kuti Zimbabwe ichiri kuonekwa senyika isina utongo hwejekerere nenyika dzakabudirira.
Zvendingataura nedanho iri ndezvekuti zvinogwadza. Isu tanga tofunga kuti nyika zvayava muutongo humwe tichaita zvinhu zvinoita kuti tisaramba tiri paya panonzi paspotlight nedzimwe nyika. Asi zvatoitika izvi zvinoratidza kuti taramba tiri paspotlight. Nyaya iri yokuti tinofanira kuvandudza nyaya dzekufambiswa kwezvematongerwo enyika muno nezvinoitawo zveupfumi, asi zvinenge zvaramba zvoramba kuitika. Saka nyaya dzezvirango izvi zvavatemerwa vashanyatwa nomudzimai wavo inyaya dzinoratidza kuti munyika hamuna kumira zvakanaka, nyika haisi kuvandudzika. Taramba todzokera shure patanga tichifunga kuti tabva pakadhiswa vamugabe.
Asi vehurumende vari kuti ivo vari kuedza kuita nepose pavanogona kuzadzikisa zvisungo zvekomisheni yaitungamirwa navamoshande iya, vachiti vanoda nguva uye America inenge yakurumidza kumedza kutsenga ichada.
Zvizhinji zvacho manyepo, vari kuda kuzviita kakatingati window dressing pachirungu, zvokuda kuvhara vanhu kuti zvakati ndo zviri kuitika. Asi chokwadi ndechekuti izvozvo hazvisizvo zviri kuitika. Hatisati taona pagiraundi chapo chaipo vandudzo iri kuitika.
Totarisa iko kudyidzana kweZimbabwe neAmerica, izvi zvinosiya kudyidzana uku kuri papi chaizvo?
Kudyidzana kweZimbabwe neAmerica kucharamba kusina kumira zvakanaka, nengari iyoyo kuti hurumende haisi kuda kuti igadzirise zvinofanira kugadziriswa. Izvowo zviri kunzi neAmerica zvinofanira kugadziriswa. Masecurity sector reform, nyaya dzine chekuita nedzeikonomi kuti ivandudzwe, kuti nyaya dzefu dzinofanira kuti dzichigadziriswa kuti agriculture yedu imire zvakanaka. Ndozvimwe zvofanira kuti zvigadziriswe kuti tiendere mberi, asi vanenge varamba kuzviramba.
Vanga vari vaErnest Mudzengi vanove mukuru wemedia center vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weMozambique waFilipe Nyusi pamwe nemukuru webato rinopikisa reRenamo vaOsufo Momade vanyorerana chibvumirano nhasi chekupedza kusawirirana kwanga kuri pakati pemapato mavo maviri aya kwemakore akawanda. Vanhu vakawanda vafa nhasi zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kwaitwa mauto anga achifora muguta guru reYemen reAden, uko vamwe vanhu gumi vaurayiwa nemabhambu aputika pane imwe nzvimbo muguta iri. Nyika yasvitsa nhasi gore zvichitevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzemusi wa30 Chikunguru idzo dzainzi nevebato rinopikisa reMDC dzaive dzisina kuchena. Mirishonga iyi yakasiya vanhu vatanhatu vaurayiwa, vamwe vanodarika gumi vakuwadzwa mushure mekupfurwa nemauto. Zvichitevera chiitiko ichi, hurumende yava munangagwa yakaumba komisheni yaitungamirwa nevaive mutungamiri weSouth Africa vaHalema Mohlande, iyo yakaburitsa gwaro reongororo pamusoro pechiitiko ichi. Komisheni iyi yakakurudzira kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa igadzirise zvinhu zvakawanda, kusanganisira kuti vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu uku vatorerwe matano uye mhuri dzevakaurayiwa nevakakuwadzwa dziripwe. Asi kusvika pari nhasi zvinonzi hapana chati chaitwa. Izvo zvinonzi nevamwe zvinoratidza kuti hurumende haina chayakadzidza pamhirizhonga iyi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaburitsawo mashoko ekurangarira zuva ranhasi iri, vachikurudzirawo kuti vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu vatorerwe matano sezviri kukurudzirwa neMohlande Commission. Vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete vakasungwa, vanhu gumi nevatanhatu vakafa, uye vanhu vanodarika mazana matanhatu vakakuvara mumhirizhonga yakazoitika munandira wegore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reMDC vaLuke Tamborinyoka, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki muzano PF vatafadzwa mugwadi. Tatanga nekubvunza vatamborinyoka kuti vanoti kudii negore rapera mushure memhirizhonga iyi.
Chandingangotaura ndechekungoti makudonde mamwe. Vasvika vachiti new dispensation vatiringoona kuti umhondi huri kuenderera mberi kuponda vanhu. Nyaya iyoyi yekungorova vanhu nekudii nekuita madandafu evanhu iri kuenderera mberi. Komisheni yakasetwa zvayo vanhu vakanga vafa, asi kusvika nanhasi pari zvinezvi hapana chati chaitika. Komisheni yakaona mapurisa nemasoja ari wakauraya vanhu, asi kusvika patiri panapa nanhasi hapana kana mupurisa mumwe chete atambosungwa kana musoja mumwe chete atambosungwa. Saunobva wangoona zvese zvaiitika zvainga ingori poda chete yekuvhara kumeso, asi vanhu vachiziva zvakuti tiri mhondi.
Vamugadi.
Ndandichifunga kuti pavachataura vatamborinyoka vachati aiwa, nyika yane gore zvakaitika musi wa1 August zvaitika, vamva vamhanya havo kunobata pakutayo. Komisheni yakati masoja nevapurisa ndo vakauraya vanhu ofuichi, ipapo vari kureva zvavo nhema. Ndandichifunga kutichataurawo musa iwoyo kuti ndanditakwanisa gore isu sebato rinopikisa reMDC takuresa mhirizhonga inova yakakonzeresa kuti mugozova nekushayikirwa kwehama neshamwari uye nekukuvara kwevanhu nekuda kwevhaiorensi yanga yasvika palevhel zvingaiti musi wa1 August ichikonzerwa nezvinhu zvaazvisina kudaidzirwa kana nezvinhu zvaazvisina kana namaturo ose, zvinova zvinhu zvinonyadzisa chaizvo. Ndatifunga kuda vachanyara nekuda kwezvavakakonzeresa musi wa1 August.
Vatamborinyoka,
aiwa, ndingangoti zvangu tafadzwa ari kunyeba hameno kuti nyaya yatataura yakafadzwa here iye tafadzwa nenyaya yekurayiwa kwakaitwa vanhu. Nyaya yavasiri kuda kutaura ndeye kuti vachamisa vakaenda pamberi pekomishoni vakabuda pacho, nendezvinozivikanwa nemunhu wese kuti isu seMDC hatina kumbobvira takati vanhu vapinde mutsei. Isu kana tichinge tadedzera kuti vanhu vapinde mutsei kana tivape mademonstrations anobvunzwa nebumburo remutemo section 59, tinobuda pachena tinototaura munhepfenyuro dzese nemumapepa kuti taakuita zvakati, nekuti hatisi chete wapusa wapusa. Tiri musangano unotsigirwa neruzhinji, ndosaka tichikondrola mataundi ese, ndosaka vachamisa vakaita 2.6 million votes. Tinotsigirwa zvakakura chaizvo munyika muno, asi mirizhonga yakaitwa nevanhu vakanga vapinda mustreet havakanga vasina kubodeedzerwa neMDC kana navachamisa. Vanhu vakangoitawo zvavakanga vaita nokuti vaifunga kuti maridzivo aifanira kukurumidza kubuda, ende vanhu ivavo vakapinda mustreet ikodzero yavo yekuprotesta. Asi tatona kutaura ndechekuti totora here upenyu hwemunhu nekuti apinda mustreet achiita demonstration results. Ataura iye kuti hapana humbo, asi tinotoona kuti tofunga tafadzwa ari kungofadzwa nekurayiwa kwavanhu, haana kuverenga ripoti. Ukaenda papage 48 yeripoti unotonyanya kutaura wega, yakati vanhu vese vakaurayiwa nevakapondwa nevakakuvara kuwadzwa nemasoja nemapurisa. Komisheni yakaendera mberi chiti vanhu ivavo vakaita izvi ngavaende pamberi pedare, vaende pamberi vatongwe nemhosva dzavo. Asi nanhasi tiringoona nyaya yakangonyarwawo ngemusemvura iri muchirongo, hapana chati chaitika. Takangomirira setakamirira Kristo kuti tione kuti chii chichaitwa panyaya iyoyi.
Vangwadi, tingaona here zvakakumikidzwa nekomisheni iyi zvichizoitwa vane chekuita nekuuraya kwevanhu vachimiswa pamberi pematare?
Chekusanganira kwetwaporinyoka nhasi hatiri kukurukura pamusoro pemarecommendations kuti zvakabva mukomisheni iye, nekuti zvose vakazviverenga nguva yaizvo zvaifanira kuverenga vakazvinzwisisa within the context yazvakanyorwa nao. Zvinoreva ukatora ripoti woya nayo painterview inoyi woita uchiverenga masections uchisivira, mamwe wadi kungobva waverenga marecommendations acho ose. ma recommendations zvimo mumatamburino muchaona kuti bato renyu rinozikanwa imi kuti ndiyo raenda richinokurudzira vana kuti hande tino defenda vote yedu kana wapedza kuvota pindai mastreets vabiti vanga vasingataurere mashoko iwayo vachitaura kuti kuchaita violence
kana kuti haisi mhomba vatamburino kamera vapedze
vanodefenda vote
mira vapedze vatamburinyoka vatamburinyoka mira
kuurawa kwavanhu ndopane nyaya
vatamburinyoka mira vataure mamba vakanyarara muchitaura mira vapei mukana vamugwadi vataure vamugwadi taurai
no zvinongoti chaizvo kuti disposition yemhirizhonga yakawanda kwavari zvinongoita mhirizhonga nepamasaisai here tatakupai wani mukana wekuti mutaure nemadzeni chiregai chitaure chokwadi chinozivikanwa nevanhu vose bato ravo rakakuvadzana nayo vanhu rikaurayisa vanhu vakutsvaga kuisa blame kuzanupf kana kuisa blame kuna vamunanga
zvavakavaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mudi asi vana vaioneka vachipuwa mbanje vachipuwa musombodhiya paavhesi avo vana vachamisa vachicho musombodhiya apo vana
vatoiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
nyararo.
Vatambori nyoka mashoko enyu ekupedzisira.
Chandirikutaura ndechekungoti chete vamunaka kunge vatori responsibility. Ndiye mukuru wemasoja akaponda vanhu. Zvese zvekutaurwa natafadzwa zvari kunyeba anotoziva iye kuti vachamisa vanoenda kuchechi. Vachamisa ndipasa. Vachamisa ndipasa. Shwashwa angataura iwo kuti hanzi vachamisa apa vanhu mutsombodhi apa havhezvapakapeta. Report yakatoona yega kuti isu hatisiri isu.
Vamugwadi.
Nyaya iri mudariro inyaya yekupondwa kwavanhu vakapondwa nemasoja nemapurisa anotungamirwa navamunanga kuchukutaka masika.
Vamugwadi tipeiwo mukana.
Isu tine utungamiri hunonamata hunoda peace munyika, hunoda runyararo munyika. Meifamba muchimunyikidza vanhu, muchiuraya vanhu, zvamakaita gore rehukukura hundi.
Zvimbo raunotenda kwakuona rinongoreva zvimamirira magariro nemararamira amunongoita kuhavhesi.
Tidhireyapo, tidhireyapo, womirai zvekuponda vanhu izvo. Siyai haikona kungopfeka tusikabva muchiponda vanhu. Siyanai nazvo zvekuponda vanhu.
Zvakanakaiora, tisare zvakanaka, rambai makadaro henyu muchiyemerisa.
Avanga vari vanongura zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki mubato rezano PF vatafadzwa Mugwadi. Manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reMDC vaLuke Tamborinyoka. Vaviri ava vanga vari parunhare vari muHarare. Chirongwa chegore rino cheMandela Washington Fellowship chasvika kwamvura yacheka makumbo muWashington DC. Zimbabwe yanga yakamirirwa nevechidiki 42 kubva pavano mazana manomwe vakabva kuAfrica. Chirongwa ichi icho chaizikanwa nerekuti Young African Leaders Initiative chakatangwa nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaBarack Obama muna 2010. Nasi tatsikwa na muzvare Samantha Siwanda avakavamba sangano reSigns of Hope Trust Zimbabwe iro rinorwira kodzero dzevanhu vakaremara. Tinokutambirai nemufaro muzvare Siwanda.
Aiwa maita henyu.
Muzvare Siwanda, mungatiudza pamusoro pesangano renyu?
Sangano reSigns of Hope rakavambwa muswa mugore ra2014. Isusu tinorwira kodzero dzevakaremara. Saka tinoita mapublic forum atinoshedza vanhu vachiuya kuzonzwa mairano nezvekuremara. And then tichipawo futi information, tinoshedza vanhu vari mutungamiri wenyika. Last time tange tina mayor akambouya, even ma councillors anouya, ve UNICEF vanouya kuzoti vape vakaremara information. Nekuti tinoona kuti dzimwe nguva zvinhu zvinoverengeka havazviwani, vamwe havaoni, vanoshandisa braille. Saka zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kana kumbo interpretwa kana kumboitwa sei. Saka tinovashedza kuti tizovapa information. Uye tinopa mascholarship sevana. So far tiri kubhadharira vana 10 vane vari deaf kana kuti vasinganzwe. Ndio vatinobhadharira. Uye tinoita zvemalibrary. Tinodonata malibrary books kuzvikoro zvine vana vakaremara.
Ndokubatai muromo. Toita fast forward taamu America muri muchirongwa che Mandela Washington Fellowship. Chii chakaita kuti muzosvika kuno?
Chakaita kuti ndisvike kuno, it was just yange iri application. Saka unongo apply, unotaura basa raunoita, and then you go through selection process. Saka takaita izvozvo kuZimbabwe vaida 42. Saka ndofunga taka apply taka wanda kuma 1000 ikoko. Saka vaida 42 chet. Mm-hmm. Saka ndizvo zvakaita kuti ndizopinda muchirongwa.
Mauya kuno makaenda kudunhu ripi?
Ndakaenda kuDelaware, ndiri ku State of Delaware, University of Delaware. Mm-hmm. Ndokwandandiri.
Zvii zvamakadzidza ikoko?
Ah, takadzidza zvakawanda leadership. Takapiwa futi imwe strength finder test. Zvokuti uzive kuti chii chaunogona, chii chausingagoni. Semutungamiriri unofanirwa kucomplimentwa nevamwe vanhu, handiti kushanda nevamwe. Saka ini ndakazoziva kurikidza nechirongwa ichi kuti chii chandinonyatsogona. Saka vakati chuzira zvinhu 5 zvaunonyatsogona.
Mm-hmm.
And then kana wakuchuza ma teams ako kana kuti vanhu vanokutsigira, wakuziva kuti ndivanani vandiri kuda kuti vapinde. Vanondi complimenta inini zvandisingakoni. Ndoona kuti kazhinji ma leaders tinobata-bata kwese, of which it's not true, hatina ma strengths ese iwayo.
Mm-hmm.
Saka zvakandibetsera kuziva kuti ndepapi pandakasimba, ndepapi pandinoda mumwe munhu kuti anditsigire.
Tinoona uchirongwa ichi chasvika kwamvura yachika makumbo nhasi, chapera nhasi, makudzokera kumusha. Zvii zvamuri kutakura?
Zvandiri kutakura ndezvekuti vechidiki vanofanira kupindira kana kuti kubetseredza nyika yedu kuti iende mberi. Development is really dependent on young people. Saka isusu vechidiki ndisu tinofanira kusimuka izvozvi. Tinoona kuti generation yange iri mberi kwedu vakatakurawo ma AK-47 handiti vakaenda vakanorwa hondo. Vangu vasiri vanhu vakuru. Nesuo this time takuda kuti vechidiki vasimuke. And pane zvinhu zvakawanda zvakataurika kuti you know tine mari yakawanda yaka investwa matiri. Kubva tiri vana chaiko education. Saka zvinoda kutiwo nesuo tive responsible. Tive ma leaders kwete kungo kuti ndakaona kuzoona chete. Ehe.
Tinotenda zvikuru muzvare Samantha Suwanda vakavamba sangano re Signs of Hope Trust Zimbabwe vachitaura vari muno mustudio 7. Taita rombo rakanaka zvakare rekutsikwa neimwe nhengo iye chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vari vaRobson Chere vanove Secretary General kana munyori mukuru wesangano revarairidzire ATUZ Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Togamuchirai muchirongwa vaChere.
Ndinotenda kuwa.
Taurisai vachere, muda kuti vateereri vandirovere kuti vachere mavapei.
Aiwa, ndinotenda vakandemirira kuva pachirongwa.
Tinoona vachere vanhu vanozikanwa zvikuru nesangano ravo reATUZ. Asi vakawanda vanoda kuzva kuti vachere chii chakasvitsa kuti vaende kuAmerica.
Vachere kuti vauye kuno kuAmerica inyaya yebasa ravanobata vari kumusha. Basa randinobata riri rezvedzidzo semurairidzi wesainzi. Uyezve ndichimiririra varairidzi zvekare. Saka izvozvo zvandinoita ndizvo zvakaita kuti ndinge ndichikwanisa kunge ndichisvika kuno. Ndaka applyawo process sezvakaita vamwe wese. Ndakaendawo kuma interview ndikazokwanisawo kuselectwa pa final list yevanhu 42 vakauya kuno. Saka ndakauya ndichinyanyofokasa nezveeducation.
Masvika muno makaenda kudunhu ripi uye mamune kana university kana vapi vamaishanda nawo?
Ndashika muno ndakaenda kuKansas State, ndiri pauniversity yeKansas State University ndokwananga ndiri.
Zvamakadzidza zvamakutakura nhasi chirongwa chapetwa zvii nekuti tinoona vamwe vanogona kungodzokera kumusha vachibva kumisangano vachingoti kuma takabatwa zvakanaka takadya kwatatiri. Vachere vari kutakurei?
Vachere vari kutakura zvakawanda zvichabetsera nyika yedu kunyanya panyaya dzidzo. Ndiri kuKansas ndakakwaniswa kunzi ndichifambawo muzvikoro zvemuno ndichiona kuti vanozvifambisa sei. Tinoona America inyika yakabudira zvikuru panyaya development. Saka ndakaona zvakawanda kunyaya dzeIT, kunyaya dzemacurriculum awa vanoita yatinoti hwaro hwedzidzo hunenge huriko kuzvikoro. Hwaro hunoenderana nebudiriro yemunharaunda inoita kuti nharaunda yacho inge ichisumukira zvekare. Saka ndo zvimwe zvezvinhu semurairidzi zvandichange ndichatakurawo kumusha seunion tonodzidzisawo maticha kuti no, tinoda curriculum yekuti nyika yedu ibudirire. Curriculum iyi tinoita sei? Tinenge tine nzvimbo dzakasiyana-siyana. Tine nzvimbo dzakaita sana matebeleland dzinochengetwa mombe. Tikadzidzisa vanhu vana vakakura
vachiva kuti vachere nguva yaita diki. Asi tinoziva kuti mune zvakawanda zvamuri kutakurira vana vechikoro pamwe nevamunoshanda navo musangano renyu. Avo ndava Robson Chere, munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vari muno mustudio. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.